Muri idzi dzauya pamuzinda wavamuzviti uri pedyo nenzvimbo inokwirirwa mabhazi yemurahwa dziine vana vacheche madzimai pamwe nevakwegura uye dzakatakura tutundu tune mbatya dzekupfeka zvekudya pamwe chete nehuni kuratidza kuti dzine urongwa hwekukaka matende pamahofisi aya. Pari zvino vanhu ava vagere pagedhi rinopinda pamuzinda wavamudzviti. Vakambini vaudza Studio 7 asi kuti vauya pamuzinda wavamudzviti nevamwe madzimai avo kuzoisa musasa senzira yekutaridza nyunyuto yavo nekusagadziriswa kwedambudziko rekushaya pekugara panokwanirana nemhuri yavo. Vakambeni vanoti mhuri yavo iyo ine madzimai anokwana 14 nevana 30 nevashanu vange vakavimbiswa kuti mudzimai woga woga aizowanirwa imba inomukwanira nevana vake, izvo zvavanoti hazvina kuzoitika. Vakambeni vanoti panguva ino vatove nechinangwa chekugara pamuzinda uyu kudzamara nyaya yavo yagadziriswa.
Ndini akambe ndauya kugara pano nokuti takabviswe takapinwa tikaningika takasungiswa. Mapepa acho ndiwo munaona zva takasungiswa saka tauya pano padda wakatitamisa wakaparadze dzimba dzedu aparadze dzimba dzedu manje haazi kusvika kutibe dzimba takasvika ku5 years yese yapera teiuya pano muchiti tichamupa dzimba.
Vakambeni vanoti chimwe chiri kuvarwadza inyaya yekuti vakanyorerwa masamanisi ekuti vange vabuda mudzimba dzaifanirwa kunge dzichigara vadzidzisi panosvika mangwana. Nemusi wechipiri uyo zvakare vari kutarisirwa kunge vachimiswa pamberi pemutongi wedare pamusoro pemasamanisi aya.
Tisungisa manje izvozvi mangwana tinofanira kuti tipinde kukoti, saka tati vakatora maticha kuti tipinde nawo mukoti. Saka tati tipinde mukoti naidi usigauke ngoti ndiyo wakatore dzimba dzedu.
Vamwe vari pamuzinda wamudzviti ndiamai Elizabeth Gamera. Amai Gamera chirikadzi uye vanoti zvichitevera masamanisa vakanyorerwa ekuti vabude mudzimba idzi havana kumwe kwekuenda.
Panapa tichabva panapa tinemba yedu yakapwanywa ndiye yatiri kuda kuna DA.
Vajingo Mangiza mumwe vanhu vari pamuzinda wavamudzviti vamutare avo vanoti havachina kumwe kwekuenda uye vanoda kuti vamudzviti vavape pekugara sekuvimbiswa kwavakaitwa pavakatamiswa kubva kwachiyadzwa.
Ndiri kubatsirwa ngeumba yangu kuna Sigauke naDA. Zvezvo ndiri kuda zvese kuti ndibatsirwe umba yangu yandakaposiwa.
Mudzviti wemutare vaCosmas Chiringa vanoti dambudziko remhuri idzi rinozivikanwa nevakuru vemuhurumende kunyanya kuhofisi yaprovincial administrator vafungaimbesa uye kugurukota rezvekutongwa kwedonho remanikalendi muzvare Mandichimene. Kambani yeAngin Investments yakanga yavimbisa mhuri idzi dzimba dzinovakwanira asi izvo hazvina kuzozadzikiswa pavakatamiswa. Mhuri dzinosvika 130 dzakatamiswa nekambani anochera mangoda anosanganisira matatu anoti Angin Mbada Diamonds uye Diamond Mining Company DMC. Makambani aya kusvika pari zvino pane zvimwe zvaasati akwanisa kuzadzikisa zvaakavimbisa mhuri dzakatamiswa idzi zvinosanganisira dzimba dzakaringana, minda yekurima yemadiridzo, mafuro ezvipfuyo, chikoro, chipatara uye kuwanira mabasa vanhu vemunharaunda iyi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights amai Pegita Vagadza vanoti vachapikisa mudare mangwana kudzingwa kwemhuri idzi mudzimba dzinonzi ndedzevadzidzisi. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lloyd Damoyo.